ഒന്ന് സുഖമായിട്ട് സഹായത്തിന്റെ
Ivo vari kupawo chikonzero chekuti sei vasina kukwanisa kuenda kunozviimisa pamberi pemapurisa ivo vamasarauri.
Wanasara sekubva kwaita magweta edu muzvare rudo kumagundani amhanya kunovabatsira vari kuti vakaenda kuhoza vachinozviratidza pamberi pemapurisa asi vakasvika vakaudzwa kunzi mupurisa aivepo anga akatarisirwa kuasainwa nyaya yavo haapo ndozvataurwa ipapo asi tiri kungoona kuti kuramba kwekushungurudzwa kwava masarauro vagara vari munhu ari kuterera mirero yedare vakaenda kuhwedza vakaudzwa nemupurisa anorekodha nyaya dzavo havapo asi vanga varipo pahwedza saka tiri kungoona kuti kuramba kune kuchinetswa kwavao bet masarauro
saka pari zvino varipi vamasarauri
vamasarauro vanga vari kuhwedza police station and tinodaira kuti pari zvino vanogona kunga vachiunzwa kuHarare central police station kulaw and order section ndofunga ndo kwatiri kufunga kuti vanenge vachapedza usiku hwanhasi variko
pane tarisiro yekuti vangaenda kumatare edzimhosva here mangwana
tinodaira kuti kudai zvadaro vaenda kunomira pamberi pedare remangwana nekuti magweta avo akatomirira kuzviita izvozvo kuti vazvichenese vari kuda kuzvichenesa vamasarauro pamberi pedare
zvinhu zvamungataurawo pamusoro penyaya tichiona kuti vamasarauri vakamboitawo zvakare nyaya yekunzi vapambwa vakazowanikwa vakaraswa musango vakuwadzwa
ndozvatinotaura kauti zimbabwe inyika yapindwa ngematete chaiyo chaiyo nyika yashata sekusora kwamunoita zvinhu zvatakaona zvakaonekwa munyika yese masvondo apfuura kuti vamasarauri vakavhaioletwa vakashungurudzwa vakachurwa kodzero dzavo patakaona pavakaabductwa vakarohwa zvamakaona zvatakaona nyika yese saka zvinhu zvatiritaa taitofunga kuti mapurisa pavachana vamasarauri vachange vachivabatsira kuti vamasarauri taona vanhu tabata vanhu vakakukanganisai kodzero dzenyu tavaita zvakati tavasunga tavapa machaji akati asi chezvo kuti vabatsira vamasarauri vanovaa victim vakaseeing the opposite of respecting human rights in Zimbabwe its actually worrying zvinotishambirudza zvinotirwadza zvikuru kuti mapurisa anofanira kunge achiremekedzawo kodzero dzavamasarauri kunge vachivabatsira but tiri kuti ivo ndivatovharirwa